Bumbiro remutemo yenyika pamwe nemutemo yesarudzo zvinopa mutungamiri wenyika simba rekutaura zuva richaitwa sarudzo uye bumbiro rinotaurawo nguva inofanira kuitwa sarudzo idzi. Section 143 subsection 1 yebumbiro inoti upenyu hweparamende makore mashanu uye upenyu hweparamende hunotanga kubva zuva rinogadzwa mutungamiri wenyika. Izvi zvinoreva kuti paramende iripo inomira kushanda pakati peusiku musi wa21 Nyamabvu gore rinouya sezvo vamugabe vakatora mhiko yekutungamira nyika musi wa22 Nyamabvu muna 2013. Section 158 inotiwo sarudzo dzinofanirwa kuitwa pasingadariki mazuva makumi matatu upenyu hweparamende husati hwapera. Vesangano reVeritas vanhu venyanzvi munyaya dzemutemo vanoti izvi zvinoreva kuti sarudzo dza2018 dzinogona kuitwa kubva mukati memazuva 23 chikunguru na21 Nyamabvu gore rinouya. Mutemo unoti panofanira kuva nemazuva asiri pasi pemakumi mana nemana kana asingadariki makumi masere nemana pakati penguva inotaurwa zuva resarudzo nemusi unoitwa sarudzo dzacho. Ongororo yaitwa nestudio 7 yaratidza kuti kunyange hazvo mapato anopikisa ari kuchemera kuti pave neshanduko maererano nemafambisirwo esarudzo, sarudzo dzinogona kuitwa pasina shanduko iyi. Mutauriri webato reMDC inotungamirwa navawalsh munyuve vakurawo nezuwai vanoti havasi kufara negadziro yesarudzo idzi iri kuitwa nekomishoni yesarudzo yezimbabwe electoral commission kana kuti ZEC.
Munhu anoseta dheti anotaura kuti sarudzo dzavako musi wakati anotara musi wesarudzo hongu ndevamugadzi ende toziva kuti pane pakuzvidzana pazvinhu zviviri izvozvo. Isu hatina kukotsira zheve nemeso zvakasumuka ende takatarira kuona kuti zvinoda kufamba sei.
Munyori mukuru webazi revechidiki mubato reMDC inotungamirirwa navamogeni tsvangirai muharare vadespoti ngadzivore vanoti kunyange hazvo vange vari kushanda neZEC mukugadzirisa mafambisirwo achaitwa sarudzo muna 20 sarudzo dza2018 havasi kufarawo nekuti ZEC yave kutadza kutevedza urongwa hwayo. Paurongwa hwayo hwayakatura kuparamende ZEC ingadai yakatotanga kunyoresa vabhoti ichishandisa BVR asi izvi hazvisati zvaitika.
But zvaakutiomera pari zvino ndezvokuti izvo hatisi kuziya manje kuti zviri kutanga rini. Taifungidzira kuti pachaitwa matesting kits zvichapera by now tinge takutoziva kuti zviri kutanga rini. So tinongodzoka kuvanhu vechidiki kuti gadzirirai vari kuuya vari kuti rini hatichazivi ndo yaawariti pari zvino.
Asi vanoti vane tariro yekuti ZEC ichaita zvimwe zvavakabvumirana nayo zvakaita sekuti nzvimbo dzekuvhotera hadzifaniri kunge dziri munzvimbo dzakaita semakamba emapurisa kana masoja kana pamisha yevanhu sezvakaitika musarudzo dzapfuura. Mutauriri wepeople's democratic party vajacob mafume vanoti nyaya yekuti gadziriro yesarudzo haisi kufambiswa zvakanaka ndiyo yaita kuti vashandire pamwe mukuedza kugadzirisa zvinhu.
Iko zvino zvataakuita ndo saka tagadzira iya inonzi nera unova mubatanidzwa wemapolitical effort ese anopikisa. Nera iri tiri kuita madiplomatic offences kunze kwenyika, tiri kuita mapolitical activities, mademonstrations muno, then tiri nelegal committee iri kushanda iri kuinda mberi nekurwisana nehurumende mumadhigare edzimhosva kuti tinge tichiita mareforms ari kudiwa nguva yemaelections isati yasvika. Muchaona pakufamba kwenguva kuti isusu semapato anopikisa tichange tiri mushishi tiri kumhanya kuno nekoko kuti tigadzirise nyaya idzi dzekuvhota nokuti nguva yacho yaasvedera, nguva yasvika, vanhu vezimbabwe voda kusununguka.
Mutauriri weMDC inotungamirwa navatsvangirai vaobert kuti vanoti kunyange hazvo paine chikiribiri chiri kuitwa neZEC vari kutogadzirira sarudzo idzi.
Saka isu tinoziva hanzi mishona tinoti chakachenjedza nechakatanga. Tinoziva kuti vanhu vatiri kudhira navo havasiri vanhu vanovimbika, vanhu vatiri kudhira navo makoronyera, matsotsi, inhubu, zvose izvo tinozviziva. Saka isuwo tine zvirongwa zvatiinazvo zvokuti panguva inenge ichikodzera tine tichizivisa vanhu vedu. Pari zvinhu zvimwe hazvingatingataura pamhepo nokuti tiri kuti muchirungu zviri first strategic nature, asi toda kuti vateereri vazive kuti zvakachenjedza ndechakatanga. Takarohwa nezvousiku muna 2013 hatidi tichirohwa nezvousiku zvekare.
vano tibaturavo riku gazirira sarudzo dza 2018 zvakanyanya mumatunhu ese munyika vamafume vanotiwo mapata anopikisa ari kuita mushandira pamwe kuti akwanise kukunda zano PF musarudzo dzegore rinouya
nesu tiri kugadzirira nakuda kugadzira coalition kuti tibatane kuitira kuti tiite maresources yedu pamwe chete tinge tichiona kuti maconstituents acho tinomira sei totsvaga mari tiri pamwepo tinge tichitengawo mota mabhasikoro matishet nemaposters nezvimwe zvinodiwa kuti maelections ange achibudirira nokuti tigadzirirewo mamanifesto edu nemamedia activities anotaridzawo kutange tiri kuda kuudza vanhu zvatichazovaitira kana tichinge takutonga
pawaro wayo hwayakatura kuhurumende zek yakati yaida kutanga kunyoresa vavhoti muna kubvumbi asi kusvika pari zvino haisati yatanga kuita izvi vanongorora zvematongerwo enyika vavhivhid kwere vanoti hapana chinoshamisa pane zviri kuitika kuzek uyewo vanoti zviri pachena kuti komisheni iyi iri kushanda nebato riri kutonga rezanu pf zanu pf yakatotanga gadziro dza 2018 uye pari zvino yakatotenga motokari 365 dzekushandisa pasarudzo idzi vagwedi vanoti mapato anopikisa haangafananidzi nezanu pf sezvo ichishandisa mari dzehurumende
zvakaomerawo mapato aya asiri muhurumende nenyaya yekuti tose tiri kutambwa zvosaka vachitaga kuti dai zvinhu zvange zvichishandirwa munyika asi bato zanu pf rakukwanisa kutenga motikari dzangu kutaura idzodzi dzinokuti vane chokuita nehomwe yenyika vari padhuze nayo ndo vanopakura saka kana mukange muchiona mundio mamaunge muine nhango hombe kana kuti nyama hombe mmaizviziva kuti ndo vanopakura vamwe vakasaya vamwe ngowanawo zvavo muto nenyaya yekuti vari kure nekupakurwa
hatina kukwanisa kutaura nevezek kuti tizodivirawo panyaya iyi ndakamirira studio 7 muHarare ndini Ivan Chifera.